This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 16, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti havasi kuzoita mushandira pamwe neZANU PF kuburikidza nekuva nemubatanidzwa wemapato unenge uina amai Mujuru avo vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe People First.
Amai Joyce Mujuru vanotiwo kudzingwa kwavakaitwa muZANU PF kwakavapa mukana wekuti vanyatsoona kutambura kuri kuita veruzhinji sezvo vakanga vasiri kuzviona apo vaive muhurumende.
Vakuru vakuru muchipurisa voenderera mberi nekuferefeta ndege yakawanikwa iine mutumbi pamwe nemari yakawanda zvikuru panhandare yeHarare International Airport nemusi wesvondo manheru.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vari kufanotungamira bato reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, vanoti kune vanhu vakawanda kubva kumapato akaita seMDCT nemavambo kuSiledon vari kuuya kuzoshanda nebato ravo. Vanotiwo kudzingwa kwavakaitwa kubva pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika kwakavapawo mukana wekuona kutambura kuri kuita vana veZimbabwe sezvo vave kuendawo kunodhibhisa mombe sevamwe vachisanganawo nevanhu vachinzwa zvichemo zvavo. Tabata amai Mujuru muhurukuro yedu yekupedzisira navo tikatanga nekuvabvunza kuti vakagadzirira here kushanda nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo votambiswa chamutava nava muZANU PF nevanonzi vanotsigira chikwata cheG40.
Inini iye zvino ndasangana nemaprovinsi ese ari 10. Ndakurukura navo maererano nenhamo dzandiri kuzivawo neni nokuti ndavawo munhu nje akafanana navo ari kuziva zviri kuitika kubva pamunhu ari pasi pasi. Nokuti zvino kana mukandiudza kuti basa renyu maMujuru ramanga muchiita kwegore nemwedzi mitanhatu musisiri kubasa, ndinokuudza kuti ndinoenda kudhibhi, ndinoenda kumunda ndichinobvisa masakazi mufodya, ndinosaidzira matroli mutano efodya, ndinoona kuti mbudzi dzavharwa here, ndinonzwa vasiri kudya, ndinonzwa vari kushayiwa mari yekuenda kuzvipatara, ndinonzwa vari kushayiwa mari yekuviga hama dzavo. Saka ivavo ndivo vandanga ndichisangana navo, ndivo mamemba ePeople First. Saka zvichemo zvavo zvandaisitadzawo kunzwa ndiri mutevedzeri wemukuru, iye zvino handichaita zvekutaurirwa sezvauya nenhumwa. Ndiri kutokurukura navo kana mifananidzo mimwe yamunogona kunge muri kuona haisi yemanyepo, mifananidzo yavo manhu ivavo vandiri kutorwa navo vanenge vauya kuzondiona mumisangano yandinenge ndaita navo, tichikurukura kuti muPeople First hakusisiri kuti vatungamiriri ngavafunge zvavanoda kuitira vanhu, asi kuti vanhu ngavataure kuti tiri kuda kuti zviitwe zvakadai zvakadai.
Mubvunzo wekupedzisira, makagadzirirawo here kushanda nevamwe vanopikisa uye pane vamambotanga kutaura navowo here?
Isisu we are National Democrats. Zvatiri maNational Democrats hatirambi kushanda nevamwe vane pfungwa dzakafanana nedzedu. Asi ndisinganyarezve kukuudzai, bato redu hatina vatakamanikidza. Vanhu vabva kumabato akaita seMDC vakawandisa, vanhu vabva kumavambo vakawandisa, vanhu vabva kune mamwe mapato amungangofunga muZimbabwe vakawandisa.
Amai Joyce Mujuru vakafano bata chigaro chekutungamira bato reZimbabwe People First vari parunare kuBeatrice. Mangwana tine hurukuro nemutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai nezvemisangano yavari kuita nevatsigiri vavo uye mamiriro akaita zvino munyaya dzechikafu kumasvingo nemunyika.
Tiri kutonyorera mamwe maorganizations akafanana na UN, World Food Program, Nutrition Aid, vanani vesa kuti musanyeberwe kuti zvinhu muZimbabwe zvakanaka. Makambo kuti hanzida kubuda muUnited Nations hazvigoni. Saka tinoda kutovanyorera kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka maonero edu. Vanhu vanoda rubatsiro rwakatooma munyika munomu.
Teererai hurukuro yedu nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai pano paStudio 7 mangwana.
Techero munyaya dzezvematongerwo enyika, vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji vanoti kubuda pachena kwakaita amai Joyce Mujuru nebato ravo kuti vachapinda musarudzo dzichaitwa munyika muna 2018 kuchaita kuti nyaya dzematongerwo enyika dzinakidze kutevera. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pane vanhu vakawanda vanoona sekuti amai Mujuru nebato ravo reZimbabwe People First vanogona kuita zvakanaka musarudzo kana vakasavhiringidzwa nebato reZANU PF riri kutonga. Amai Annabel Mashave vanoti kunyarara kwange kwakaita amai Mujuru kubva pavakadzingwa muZANU PF muna 2013 kunoratidza kuti vange vari kuronga uye vanhu vachavatsigira.
Maonero angu ndeyekuti kana kuri kuti apiwa mukana kana kuri kuti iye wachona ari kudawo zvechokwadi kucontest, ndiona ari munhu wekuti vanhu vakawanda vari kumuda. Ende chasa kunyarara kwanenge akaita nguva yese, kusataura kwanenge akaita kukuru kuratidza kuti munhu anenge anezwa zvaanenge achiita, anenge ane zvaanenge achidi, zvaanenge achironga. Zvokuti musi wazvinoti nhasi afunga kuti ndakuchidai oso ndakuzviburitsa pachena ndakudi, ha ndofunga ane vanhu vakawanda vanomuteera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaBlessing Vavha vati kupokana kuri kuitika mumapato makuru munyika akaita seZANU PF neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neinotungamirwa navaWash Mincube kunopa mukana mukuru kuna amai Mujuru nebato ravo. Vanodzidzisa zvidzidzo zvekutapa nhau paGreat Zimbabwe University vaGolden Maunganidze vanoti kana zviri kuitika kumasvingo zviri izvo zviri kuitika munyika yese, amai Mujuru vanogona kukunda musarudzo dzinotevera. Asi vamwe vakaita sava Vivid Gwede vanoti amai Mujuru vakasviba neropa reZANU PF uye zvinonetsa kufunga kuti dai vasina kudzingwa muZANU PF vangadai vakabuda vega here kana kuti kwete. Vakadzingwawo muZANU PF vatemba muliswa vanoti munhu ane kodzero nechimiro chakachena akabva kuZANU PF ndivasimba makoni avo vakabuda vega muZANU PF. Vakabuda vasimba makoni muZANU PF vakaita mutsindo asi vakakundwa navamugabe navatsvangirai musarudzo dzemuna 2008. Asi vamaunganidze vanoti amai Mujuru vane mukana kudarika vamakoni uye pakabuda vamakoni muZANU PF vange vasina bato uye vange vasina nguva yakareba yekuzvishambadza nekutsvaga rutsigiro. Mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute vaPesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti mapato anopikisa ese munyika anofanira kushanda pamwe chete vachiti amai Mujuru kana vatsvangirai havakwanisi kukunda ZANU PF.
Tichabatsira nyika ino tichienda kumberi ndimai Mujuru, Tsvangirai, vanabiti vana Dhavengwa, vana Makoni, vose vauyaveta muonera pamwe. Vosiyana nezvenyaya yezvinzvimbo asi nyaya yekuti nyika yedu yosevhewa sei. Pasina izvezvo zvokuti kwachangira omira oga, mujiro omira oga, hapana chinobuda. Pakuda kuita mushandira pamwe.
Vanoti pane umbo hwekuti vatsvangirai vangadai vakakunda musarudzo dzemuna 2008 dai vakabvuma kushanda nevamwe, uye izvi ndizvo zvavanofanira kuita musarudzo dzinotevera. Varohanya vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzanu PF, panyaya dzesarudzo bato iri rinoshanda pamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vayambira nhengo dzavo nhasi kuti dzirambe dzakamira semusambangwena, vachiti bato ravo harisi kuzotungamirirwa nebato reZimbabwe People First sezviri kufunga vakawanda. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamahofisi avo muchinoi, vatangirai vaudza vatsigiri vavo kuti vasaite sehoto inoenda kunoenda mhepo, asi kuti varambe vachitsigira bato ravo kudzamara vave kutonga. Vatangirai vatiwo mashoko ekuti vari kuita nhaurirano naamai Joyce Mujuru Manyepo, uye bato ravo harisi kuzotungamirirwa nemumwe mutungamiri werimwe bato. Vatangirai vati izvi zvakafanana nekudzokera muzanu PF, sezvo amai Mujuru vari munhu akadzingwa muzanu PF nepamusana pekunetsana kuri mubato iri.
Mapati vaparidzi vachauya vakawanda. Haikona kungoti pati yafomwa wako. Vamanga zvine nabiti. Uri kuenda kuna biti kunotsvagei? Ndipo one reason. Chii? Vakazoziva kuti mugabe imhondi. Patai vaudza makoresa kuti anyway muri kuti urayirei, muri kuti chikorerei makumbo. Pachokwadi chiripo ndechokuti because we are consistent, we are committed, we are determined, takatoudza nyika ino kuti no matter what you do, mugabe is a murderer, dictator. Mima kuzoya nhasi. Ah, tazozviona manje. Oh, mazviona. Zvino kana mazviona, moda kudii? Hatoda kutungamirira. Hatikabvi kuzano. Tonofonera tonofoma MDC. Tofaita zano. Todzoka zvene reverse.
Todzoka zvemuzano futi.
Nazi muri vanhu vanofunga. Isu tangoti kana mauya mafoma pati hamakorokoto. Chiuyai mumboonawo marori rwataita.
Vatangirai vashoropodza zvikuru mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaselekezera mupoko ekuti pane vanhu mubato rezanu PF vari kuti kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro, munhu atatsiva nzvimbo yavo haafanirwe kunge ari muzezuru sezvo vaMugabe vari muzezuru. Vatangirai vati hakuna chizvarwa chakakosha kudarika chimwe chizvarwa munyika. Vati vanhu vane mafungiro akadaro imharadzi munyika.
Ndosaka muchizonzwa nyika. Ndakanzwa mumwe achitaura zvakati. Ya. Chiri kuitika panapa ndechokuti kuna vamwe vakuti nyika ino inofanira kutongwa nemazezuru. Inofanira kutongwa nevanhu vekwangati. Ndiani akakuudza izvo? Munhu wese ane chigaro chokuti chake kana achinge aine zvaanokwanisa kuita ngaaite.
Vachitaura kunhengo dzavo dzanga dzichisvika mazana mashanu, vatsvangirai vati vanhu vasateerere mashoko yava Mugabe ekuti nyika dzemuAfrica dzibude muubatanidzwa wenyika dzepasi rose weUnited Nations, vachiti mashoko emunhu anyanya kukwegura. Vatsvangirai vati vanhu vanofanirwa kudzidza pane zvakaitika apo vaMugabe vakabudisa nyika mumusangano weCommonwealth muna Mbudzi 2003. musangano wanhasi wapindwa nenhengo dzeMDCT dzinosanganisira mutevedzeri wavatsvangirai Muzvari Tokozani Kupe, munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora, pamwe nemutauriri webato vaObert Gutu. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mukuru webazi rezvekodzero dzevanhu muUnited Nations, Vazehid Rahad Al Hussein, vakomekedza kuti China iburitse muhusungwa nekukasika magweta nevarwiri vekodzero dzevanhu vayakachengetedza muhusungwa. Kubva gore rapera muna chikunguru, China yasunga magweta anorwira kodzero dzevanhu mazana maviri nemakumi mashanu.
Vari kukwidza musarudzo dzemuUganda vari kuita misangano yekupedzisira yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziri kuitwa kuswera mangwana nemusi wechina. Sarudzo dzemusi wechina dzichaburitsa pachena kana vanhu vemuUganda vachida kuti mutungamiri wenyika iyi vayoveri Museveni vatonge kwetemu yechishanu kana kuti vachavhotera mutungamiri mutsva anobva kubato rinopikisa. VaMuseveni vakatora masimba nechisimba muna 1986 vakazokunda musarudzo dzakaitwa mushure memakore makumi maviri uye dzimwe dzakaitwa muna 2011. VaMuseveni vari kukwikwidzana navaKizza Besigye, mutungamiri webato rinopikisa.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi inoti danho riri kuda kutorwa nehurumende rekudzika mutemo unosungira vanenge vachipinza zvinhu munyika kuti vave negwaro rinoratidza kuti zvinhu zvacho zvinoenderana nemitemo yenyika kana kuti conformity certificate rinogona kutowedzera kupinzwa munyika kwezvinhu zviri kunze kwemitemo. VaProsper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti mutemo wehurumende uyu unogona kuita kuti vanhu vanga vagara vachipinza zvinhu zvinogona kuzonzi hazvikodzere kutengeswa kana kushandiswa munyika vatsvage dzimwe nzira dzekuramba vachiwana chouviri.
Gurukota rezvemaindastiri vaMike Bima vakazivisa kuti kutanga mwedzi unouya hurumende iri kudzika mutemo weConsignment Based Conformity Assessment Instrument Number 132 of 2015 uyo uchaita kuti zvinhu zvinenge zvichipinda munyika zviongororwe kuti zvinoenderana nemitemo yezveutano zvakatikomberedza pamwe nekudzivirirwa kwenjodzi here. VaBima vanoti mutemo uyu wakanangana nekuchengetedza vanotenga pamwe nekushandisa zvigadzirwa izvi. Vemakambani emunyika vanotarisirwawo kuti mutemo uyu unogona kuvabatsira kuburikidza nekuti vanenge vave ivo vanenge vogadzira zvinhu izvi. Nyika inonzi yazara nezvinhu zviri kubva kunyika dzekunze zvinenge zvisina kukodzera kuti zvishandiswe nevanhu, asi nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi vanhu vari kumhanyira zvinhu izvi. Ngatinzwe hurukuro yataita navachitambara pamusoro penyaya iyi.
Zvinowanzoitika ndezvekuti nyika yega yega pasi rino inounza mitemo yatinongoti pachirungu mastandards. Mastandards anenge achingotraya kuprotekta makonsumer kuza mataura, asi chinowanzoitika ndezvekuti tinozoona dzimweni dzenguva zvinhu zvazvichirambidzwa kunge zvichipinda zvaakuinzwa kurunyaesmagnes. Kana mave zvinowanzoitika ndezvekuti hurumende yakaisa mastandards anorambidza zvimwe zvinhu kuti zvinenge zvisingapindi nemali vanhu vanozopinzawo zvinhu izvozvo zvinotetezvo ingatinoti pachirungu kusimagurwa kwezvinhu munyika. Saka tichiona kusasimba kwakaita mabhodha edu, hongu hurumende inenge nayo inge yaunza mitemo iyoyi, but zvinogona kusaita kuti zvinhu zvekuda kurambidzwa kunge zvichipinda
Tinonzwa kuti mutemo iwoyu unenge uchitarisa kuti zvinhu zvinenge zvichipinzwa munyika izvi zvinokwanisa kunge zvichishandisika yavangati quality safety yeulti kunyara dzezveutano nezvakati komberedza yavangati environmental standards. Zimbabwe inenge iine unyanzvi here kana vashandi vanenge vachikwanisa kuzoita zvose izvi?
Ndiye ndamboita kuti naro munyika kuti hatina unyanzvi uye hatina mishina inobisanga kunzi tinge tichikwanisa kuti mangwatano ako vanhu vehurumende anga achibudirira. Saka idambudziko iroro uyewo mimwe mitemo yedu ite murisiiswa pasina tsvakirizo inenge yaenza kuitwa zvinenge zvichionekwa kunzi chokwadi rekuti ndo mamiriramiro akaita zvinhu. Saka tindi mapambudziko ese aripo, nyaya dzeresearch capacity, nyaya dzema even financial capacity yekuti tinge tichiimplimenta nekutenga zvinozidikanwa kunzi zvinge zvichiitika zvinogona kunge zvishoma.
Ko, iyo hurumende ine chainowanawo here kubva mudanho irori kunze kwekungochengetedza vanoshandisa zvigadzirwa kana kuti vanotenga?
Tikatika ndadasa kuti mari hapana, mari inenge ichiwanikwa nekuti haasi makaritsada tingati majupi hasitori kubhanwa kwezvinhu izvozvo kuti zvinge zvisingapindi. Saka fainika hapana chinobenefitwa in terms of matax revenue nehurumende. Saka hapana financial benefit iripo iri direct.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaProsper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mutumbi wakawanikwa uri pandege yekuAmerica unonzi waenda kunoongororwa naana mazvikokota kuti vaidze kuziva kuti munhu uyu ndiani. Mutori wedu nau Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 parunhare kuti mutumbi wemunhu akawanikwa ari pandege yekuAmerica yeWestern Global Airlines watorwa nana mazvikokota kuti zviongororwe kuti munhu uyu ndiani uye kuti anobva kupi. Amai Charamba vati vakaziva kuti munhu aibva kunyika ipi vachazogara pasi nehurumende yekunobva munhu uyu kuti mutumbi uyu uendeswe kunyika iyi, uye vati bazi rezveutano riri kuda kuongorora kuti hapana chirwere here chakatakurwa nemutumbi uyu chingazokonzera kupararira kwezvirwere muno. Mashoko aburitswa nebepanhau reHerald anoti mutumbi uyu wanga wave kuora. Zvichakadai, amai Charamba vati pane mibvunzo yakawanda iri kuda mhinduro. Mumiriri wehurumende yeSouth Africa muno vavhusi Mavimbela vati vakaita musangano nezuroma nheru negurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasimbarashe mubengegwi, asi varamba kutaura zvakabuda mumusangano uyu vachiti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi. Vamavimbela vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kuti mazakwatira emari yebhanga guru renyika yavo reReserve Bank of South Africa aendeswe kuSouth Africa nechimbi chimbi uku nhaurirano dzichienderera mberi. Hatina kukwanisa kutaura navamubengegwi pamwe nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaJoy Bima sezvo vanga vachiti vari mumusangano. Mukuru anoona nezvemari yekunze mubhanga reReserve Bank of South Africa vaPrajid Maharaj vaburitsa mashoko ekuti bhanga ravo riri kuda mari iyi nechimbi chimbi kuti vaishandise mukusimudzira upfumi hwenyika yavo. Vaenderera mberi vachiti bhanga ravo kuburikidza nemuzinda weSouth Africa muno vari kushanda zvakasimba nehurumende yeZimbabwe kuti mari iyi itumirwe kuSouth Africa. VaMaharaj vati mari zhinji yemuSouth Africa inodhindwa munyika mavo asi imwe inodhindwa kunze, uye vati mari iyi ndeimwe yakanga ichibva kuGerman kwayakadhindwa. Zvichakadai, amai Charamba varamba kutaura kuti vanhu vatanhatu vakasungwa vachifamba nendege iyi vakachengetwa kupi, uye vati pane zvakawanda zvavari kuda kuziva maererano nekuti ndege iyi yakazomhara sei muHarare. Ndege iyi inonzi yakarambidzwa kumhara kuMozambique mushure mekunge yapera mafuta, asi yakazobvumidzwa kumhara paHarare International Airport payakazowanikwa ichibvinza ropa zvakaita kuti pawanikwe munhu akafa ari mundege iyi. Ndege iyi inonzi yakasimuka kuGerman nemugovera ikazobatwa muHarare nesvondo mayakamira ichida mafuta yakananga kuSouth Africa. Pavanhu vakasungwa zvinonzi pane zvizvarwa zveAmerica zviviri, zvizvarwa zvePakistan zviviri uye zvizvarwa zviviri zveSouth Africa zvinonzi navamavimbela vashandi vebhanga guru renyika yavo vaifamba nemari yakanga iri mundege iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vano wakawanda varikudzotsumwa nezvakabuda pabvunzo dzeO level dza 2015 apo kwakabudirira vana zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana chete. Vakawanda vanoti izvi zvinoratidza pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye hurumende inofanirwa kutora matano ekugadzirisa nyaya iyi nechimbi chimbi. Asi mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakawafira Joe vaudza mutungamiri Nkomo westudio 7 kuti kunyange vachitsutsumwawo nekusabudirira zvakanaka kwevadzidzi ava zviri nani nekuti makore apfuura kunyanya muna 2008 kwakabudirira vana zvikamugumi nezvina kubva muzana chete.
Vanoona vari kure vanoti 27% ichiri pasi. Asi ndinodarira kuti vanoziva mastatistics okuti pa-2008 percentage yedu yanga yasvika iyo pa-9%. Saka kwatiri tinoona basa rakaita navakoltati rokuunza mabhuku muzvikoro riri basa rakanaka rokuti mapesendeji yedu yanga yagara ichingotambira ipapa 18% to 20%. Saka 27% hongu iimprovement. Asi improvement iyi iimprovement inokonzerwa nenguva yendiitizazo ndakamboudza mabhuku zvokuti tinoona kuti panouya makore anouyaya iyo 27% inotodzika pasi. Tichikombera neA-level pane musiyano pakuti vanhu vakaenda kuA-level ava vanhu vava kusarudza inonzi specialization, vava kusarudza zvavanogona zvikuru. Vanhu vakapasa vakanzera zvese vakapasa vava kuita maareas avo avanogona. Ndosaka pane musiyano kuti paA-level kuma87 tichienda mberi. Asi ndinodarira kuti dambudziko redu ratinaro ndorokuti takaramba tichitichapo examination kuti vana vanofanira kuti vanopasa bvunzo. Handizvo zvinoita education. Education inoita zvinonzi pachirungu kutsvakurudza kuti mwana anogona zvipi.
Zvii zvamunopfunga kuti zvingaitwa vazhou kubatsira vadzidzi veO-level kuti vawanikwe vachibudirira uyezve pass rate yacho ichikwirawo kudarika 50%?
Chokutanga chinovaita chikuru ndechekuti kuhatingati masubjects avanoita kunofanira kuti vaikuve namaassociation amasubjects anoita kuti kuwana vavairidzi vanodzidzisa metsi vatowanikwawo vane gungano ravo rokuti vabatsirike vachibvawo makwazi ana PTZ nazimita vatinoitawo kutsvakurudzo yokuti tingadzidzisa sei kuti mwana wese akwanise kuimprova. Nokuti isu tinobvindirwa kuti hakuna mwana anonzi haagoni, asi kuti kune vana vamwe vanongodzidzawo vari masiyo pakudzidza.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vachitaura vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Chiziviso kubva kuStudio 7. Vateereri, tinoda kukuzivisai kuti tiri kuvandudza website yedu nemusi wechina kuitira kuti ive nyore kubuda panharembozha paiPad kanawo padesktop. Nepfenyuro yenyu yeStudio 7 icharamba ichikuudzai zviri kuitika munyika pasina divi rainorerekera.
Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8:30 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzeA-level neO-level uye zvazvinoreva kune vechidiki.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvengu yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri weMDC vamogenitsvangirai vanoti havasi kuzoita mushandira pamwe neZANU-PF kuburikidza nekuva nemubatanidzwa wemapato unenge uina amai Mujuru, avo vakafanira kubata chigaro chekutungamira Zimbabwe People First.
Amai Mujuru vanotiwo kudzingwa kwavakaitwa muZANU-PF kwakavapawo mukana wekuti vanyatsoona kutambura kuri kuita veruzhinji sezvo vakanga vasiri kuzviona apo vaive muhurumende.
Vakuru vakuru muchipurisa voenderera mberi nekuferefeta ndege yakawanikwa ine mutumbi pamwe nemari yakawandisa paHarare International Airport nemusi wesvondo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu toksia emina Chris Gande namavelas mutanganya uye munaudze chirungu.